Mugariro mukomajonga watu wa mugariro watuziza kuti every election mapato anoenda kuziki wondo saenera na pasi kuti atidi miri jonga but musaona kuti zvavano taura nezvavano saenera nezvavano zvoita zvakasiyana nokuti mukatarisa right now pese kuri muzvoitika violence musaona kuti vanhu vezanu PF vari kuataka vanhu veCCC vaenda masungo central CCC yakaita rally yayo zanu PF yakadistriba vakadzingirira vanhu vakaita sei I think makaona zvevideo yaitenderera pasocial media vazvaita vakitema mota sevanhu veCCC kureva kuti zvavamotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite
Dr. Mavaza, nyaya iyo hanzi zanu PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira
chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakurauoni atinge vachiri kukura havo kuti vanyatsoona zanu PF handiyo nzvanga muromo haitangi dambudziko ende haidzoreri zanu PF takadzidzisa nhengo dzezanu PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda vezanu PF saka tinogoroverereiko vashoma ende tisu takaita kuti tive nedhemokrasi muzimbabwe saka tinogoroverereko vanhu process yedhemokrasi haidi kurohwa asi zvinoitika hazvo vakurauoni kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu asi hachisi chinangwa chezanu PF vamwe vanorwisa vakapfeka dzaimbe dzezanu PF vasiri nhengo dzezanu PF chinangwa chavanava ndechekuda kunyadzisa bato rezanu PF
vakurauone nezviri kuitika izvi bato renyu radii kudzokera zvakare kuzeki kotaura kuti onai chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo
mukomajonga ndakada kupindura mubvunzo wenyu mukoma Mavaza vati kune dzimwe nhubu kuzanu PF ndadaro ndijekese mukomajonga kuti nhubu yekutanga ndiEmerson Mnangagwa pake zvake because pane musi wakaadiresa kumapostori he was very clear kuti imiye inoita zvokuchengeterera vanhu isinorakasha those are the words from the president wenyika president wezanu PF tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwai achidaro vanofungei mukuru wavo achiti kwanzi isinora gasha then kupindura kubvunza manibvunza mukomajonga zeki we have been to zeki with so many issues but violence oga but hapana anything chinobva kuCCC chinoteverwa nezeki
Dr. Mavaza hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga pindura itinzwa
chekutaura ndechekuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru mutungamiriri wenyika yezimbabwe vamunangagwa havasiriwo nhubu uyezve pavakati isu tinorakasha havana kureva kurakasha kwezvibhakera vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera saka musati kunge musingarwise chishona chepiri kana zvinhu isu tinokuurayai zvekuta kuti takuurayai pavhoti kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa aiwa zanu PF haisi mhondi mashandiso emazwi hatida tinzwisise isu totori nechikwanda chii chinonzi varakashi kozanu PF hatirakashi nezvibhakera vanorakasha nekunyora vanorakasha nekutaura zebato ravo vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro pezanu PF tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera
regai tinzwe vakuraone
ndo zvinonetsa mukomajonga kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zviragenesi yekonjenzi zvinhu zvausingabhelivhi mazviri unopedzera ungozvitsigira asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake zanu PF yakatanga mhirizhonga kare kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo kaita pa-2008 election nanhasi vanongoita violence hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kwezanu PF zvekusava violence kwezanu PF nhasi because its non worldwide its non country wide kuti mhirizhonga kana ichiuya iye zvematongerwo enyika inoudzwa nezanu PF saka havana chekuimbisa vana vezimbabwe chavangatoimbisa vana vezimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana vezimbabwe vavavhotere nekutya but kwete nekuti vakagona basa chavakaita hapana
vamavhaza mashoko enyu ekupeta
mukupedzisira ndinoti aiwa musanyebedzere kupenga hatingatore bato rezanu PF sezvigure ini ndinotaura chokwadi sezvazviri zanu PF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti
tichapazanu PF haina urwira rusununguko amavhaza vanavabaeduvakarwiraunungukoaaiokwanzikunopeichiregai
kuti vataure vapedze taurai tinzwe vamavhaza
zvakanaka mukupedzisira vakuraonesi handizivi kana muchinge maradzi yavo handinoti hangu kwamuri handina kuti munopenga ndati musanyebedzere kupenga so ndakuenderera mberi ndichiti kuvana vezimbabwe aiwa tingataura zvakasiyana siyana tinganongedzerana chinokosha nhasi hakusi kutsvaga kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani ndechekuti iwewe mwana wezvapauri regedza mhirizhonga.